maso kwa buru kwa nimtaru wa mtunga miru wenyika wa George Aramba anoti wa mnangagwa na asipa doma wa embo wa mkuru wa mauto wa Constantino Chiwenga pa mwene gurugote no nanezo kuziviru wa kwenyika wa kembo mohaji sevatele zirivavo mbatore zanu PF uye baviri awa watu tangabasa nasi la Chiwenga na vamo hadi doba wa nyoriwe shpiri mbatore zanu PF shitivera kudomwa kwa waituwa na mnangagwa sevatele zirivavo nyanjumia zosu matonge ruwenyika wa vivid gwede vano tukudomwa kwa Chiwenga semtele zirivavo mnangagwa hakuko zeri paka tariswa zwakaituwa na Chiwenga paka biskwa vayimbo wa mtunga miru wenyika wa Robert Mugabe pachigaro
hapana anopokana ninyaya yekuti vachiwenga chizvarwa chemuZimbabwe chinokodzerawo kunge chichiwana zvinzvimbo kana zveutungamiri zvakasiyana siyana asi kuti pane nhoroondo yazosvika kuti vachiwenga vave ivo vanoiswa pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika izvi nhoroondo yatinayo ndeyekuti masoja kana kuti mauto ndiwo atungamira kuchinjwa kwehurumende vachizoveze ivo vanhu vanozotora zvinzvimbo muchine wekunge paitika zvakaita seizvozvo zvinhu zvisina kuti sarukanei kana takutesa kuti chakanaka kana chinotenderwa neconstitution yedu zvekuti ngatirei negovernment kana kuti hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto kana kuti civilian government kana mauto achida kunge achiuya politics ngao yezvavo akumura hanzu dzavo dzechiuto vouya asi kuti vasatanga vashandisa hanzu dzechiuto kubvisa hurumende iripo vozouya ivo vakumura kuti vatorezve zvinzvimbo zvinenge zvabuda muhurumende iyoyo
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University kumasvingo vataka vafira zhou vati kusarudzwa kwavachiwenga navamo hadhi hakushamisi vachiti zvichanetsa kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere sezvo vari muchiuto vazara muhurumende pamwe nembato rezanu PF
kusarudzwa kwavachiwenga navamo hadhi sema vice president hazvishamisiri nokuti hurumende yava Munangagwa inozikamwa kuti inokurudzira mao veteran nemasoja saka vamo hadhi tinoziva kuti ivo veteran anga vari kuzipura vachiwenga tinoziva kuti mukuru wavo anga ari mukuru wemauto and ndivo vakaplaya an important role kuti vamunangagwa vange vari pachigaro saka tinoona kusarudzwa kwavamo hadhi nekusarudzwa kwavachiwenga zvichienderana nekubasa guru rakaitwa zvikuru nemao veterans nemauto kuti vamunangagwa vave papawa tichingofungawo kuti vachiwenga navamo hadhi kunyange zvavo vachibva mune vechiuto vachabatsirawo kuti nyika ive nejekerere but kuwanda kwamauto nemao veterans zvinoita sekuti zvichanetsa kuti Zimbabwe ive nejekerere ive nedemokirasi nokuti tinoona kuti vachiprepara kuti vamunangagwa vatozombotonga zvekare mune ramangwana
kudomwa kwevaviri ava sevatevedzeri vavamunangagwa kwave kureva kuti zvave pachena kuti vaviri ava ndo vachaitwa vatevedzeri vavo muhurumende vachiwenga avo vakasiya basa semukuru wemauto vakasiyiwa navaphilip valerius banda ndo vakatungamira masoja kuti anokomberedza vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe zvakazoita kuti vamugabe vazosiya basa chinzvimbo chavo chikatorwa navamunangagwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.